Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wechitatu, kurume 16, 2022. Makateerera kuStudio 7, nevinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa opomerwa mhosva yekuda kumisa musangano weCitizens Coalition for Change yava Nelson Chamisa kumasvingo. Mapurisa orova zvakaitisisa nekusunga vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe vanga vachiratidzira. Kamwe kamando katsva keCovid-19 kotanga kupararira zvakare munyika dzakawanda. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC riri kupomera mapurisa mhosva yekuda kurirambidza kuita musangano waro kumucheke stadium kumasvingo ichiti ZANU-PF ine musangano wayowo muguta iri. Bato reCCC rakamborambidzwawo kuita mimwe misangano kugokwe nekumarondera nemapurisa achiripomera mhosva yekusatevedzera mitemo izvo zviri kurambwa nevakuru vebato iri. Godfrey Mtimba anotipanya inotevera.
Satigara weCCC mudhorobha remasvingo vaMartin Murere vaudza Studio 7 kuti vave nemazuva akawanda vachienda nemapepa avo ekuzivisa mapurisa pakamba yemasvingo central nezvekuda kuita musangano uyu, asi vanga vachirambirwa vachipiwa chikonzero chekuti bato reZANU-PF nemusangano mudhorobha iri musi mumwe chetewo. Vaenderera mberi vachiti vakange vachida kuitira musangano uyu munhandare yemucheke Big Grounds. Mamureri vati mapurisa ari kuti vatsvage musi wekuita rimwe zuva iri. Mureri vati mapurisa ari kuti vatsvage rimwe zuva risiri svondo 20 kurume nekuti nhandare yavakasarudza kuitira musangano iri pedyo nenhandare yeMamutse Stadium iri kuitirwa musangano nebato reZANU-PF nekuda ranozotadza kuchengetedza nyarara zvakakwana.
Ground repi ratakanga tatsvaka ranga riri pangolin open ground. But pangolin open ground vari kuti futi takaikiliwa nemhiri ne local authority ne council kuti tirishandise, but taona rakiliwa kudero kumapurisa tondosvika kuchinzayo ZANU-PF iri kuitira rally yaro mamutse same day same time, saka munenge muri pedo napedo hamugoni kuti mutikupei nhingi ground iroro unless muchida rimwe geti rakasiyana nemusi wa 20. So ndo machallenges atiri kuitawawo, so saatende tichifanira kudzoka futi kukanzwa kuti toona kuti rimwe ground ringava open nderipi.
Vamureri vaendera mberi vachiti chinovarwadza ndechekuti bato ravo ndo riri kurambidzwa apo mamwe mapato achibvumidzwa kunyange vakaenda kunozivisa mapurisa nguva inotenderwa nemutemo weMaintenance of Peace and Order Act MOPA ichiripo. Vati vacharamba vachidzokera kunoonesana nemapurisa aya kusvika vatenderana.
Ndichagara pasi nevamwe vangu pazuva ranhasi kuti tione kuti hakuna here imwe alternative venue yatingawana kuitira kuti rally yeyo haifani kukona, inofanira kutiendere mberi nemusi weSunday waiva inofanira kuti itwe.
Bato iri rakarambidzwa nemapurisa kuita musangano waro svondo rapfuura murutaka stadium kumarondera uye kugokwe richinzi harina kutevedzera zvakanaka mutemo weMOPA. Munyori wezvesarudzo muCCC mumasvingo vaGodfrey Madzikanda vanoti bato ravo harisi kufara nekutenderedzwa kwavari kuitwa vachirambirwa kupuwa mvumo yekuita musangano wavo pari zvino.
Tinenge tisingambotarisiri kunzi musaita kana kuti itai, tinenge tisingatarisiri kuti tiri kutsvaga pemishini, tinenge tarisira kungovazivisawo kuti tichange takaungana, nokuti kuungana kwacho kunotobvumidzwa neconstitution, asi tinotenderedzwa tichitenderedzwa kutaurwa kuno kwandinoita ndichiri kungotarisira kuti kuda rally yedu inobudirira nemusi wesvondo. Asi zvokwadi ndikukuudzai handisati ndatova neanswer iri pachena iko zvino, asi nguva yafamba zvakadai.
Vanoongorora nezvematongero enyika vakazvimiririra Dr. Denson Mabuyazara Mugodzwa vati mapurisa ari kuita basa ravo vachisarudza mapato izvo zvichakanganisa kuita kwesarudzo zvakanaka.
Yakadai kugwadza zvikuru kumaelectorate nenyaya yekuti munonyatsoona kuti chidzanyiro chichatotanga nenyaya yeapplication yeselective application yemutemo kuti mamembers ezanu anopuhwa preference kumasedi ya ne police protection uchikombea ni CCC ya wachamisa unono kutivari kuhima zwe chero pawani nga wakanzi permission ya piwa zibunu nini kuti wani kuchika competition hizi pokutivano
mumashoko kuvatorere nawo mutauriri wemapurisa assistant commissioner Ponyati vakati bato reCCC harisi kutevedzera zvinodiwa pamutemo kuti bato ravo riite risati raita musangano zvakafanana nekupa mapurisa nguva yakakwana. Asi mutungamiri weCCC Vanelson Chamisa vanoti dambudziko harisi kumapurisa asi vakuru vakuru vari kuvatuma. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakati iwo havaudzi mapurisa zvekuita asi vanofanira kutaurirana. Ndakamira Studio 7 Masvingo ndini Kodzi Mutimba.
Rimwe bato idzva rinopikisa rezvematongerwo enyika rinonzi United Zimbabwe Alliance kana kuti USA raparurwa nhasi paAndy Miller Hall muHarare. Frank Chikore anotipanyaya inotevera.
Bashaura pavaparura bato ravo nhasi ravari kudaidza kuti United Zimbabwe Alliance, amai Valerio ava vane kambani inoita nezvemhuka kuhwange vati hwaro hwesarudzo hunofanira kuvandudzwa sarudzo dzegore rinaya dzisati dzaitwa kuitira kuti sarudzo idzi dzigoitwa mune zvakanaka. Vatiwo nyika dzekunze dzinofanira kupindira munyaya dzesarudzo idzi kuitira kuti sarudzo dzigoitwa zviri pachena vachitiva netarisiro yekukunda musarudzo dzegore rinouya.
Isusu seuza tichaona kuti tinenge tine ma polling agents pa poll station imwe neimwe tichitarisira kuverengwa mavotes e2023. Toda kuona kuti international community iuye inyatsotarisira maZimbabweans kuti mavotes avanenge vaisa akaundwe nemazvo.
Vaenderera mberi vachitiwo bato ravo riri kushanda zvakasimba munzvimbo iyi nadzari riri kukwikwidza musarudzo dzemabuy election kutsvaga nhengo dzeparamende vachiti vari kutarisira kukunda munzvimbo idzi. Bato iri riri kukwikwidza munzvimbo dzinoti kuwadzana East, Harare East, Mbizo pamwe nekwekwe Central. Amai Valerio ava vanoti akandike kutanga kupinda mune zvematongerwo enyika vavimbisa kuti vana vese vedzidzo yepasi kana kuti primary vachange vachidzidza mahara kana bato ravo rikakunda musarudzo dzegore rinouya. Vati donzo rebato ravo nderekuvaka nyika yavanoti yaondongwa nehurumende yeZANU PF vakati havasi kuzomirira kutanga vapinda muutongi kuti vaite izvi. Vati panopera gore rino vachange vavhura makambani makumi matatu zvichaita kuti veruzhinji zvikuru sei vechidiki nemadzimai vava nemabasa. Amai Valerio vati kana bato ravo rikapinda panyanga richaita kuti zvaro zveZimbabwe zviri kutizira kune dzimwe nyika kunotsvaga maforo manyoro zvidzoke sezvo vachiti munyika muchange mave neuchi nemukaka vagadzirisa upfumi hwenyika.
Ngatibatanei tivake nyika, nyika yatinoda, nyika inochengetedza munhu umwe nemumwe. Isu seuza tiri kuti nyika yatambura tichida kuti future yedu mangwana yedu zvinhu zviite nani.
Amai Zvanyadza Mutsigwa vanogara mumusha wedziva rasekwa muno muHarare vati vafara nemashoko atorwa naamai Valerio pakuparira kwavaita bato ravo reUnited Zimbabwe Alliance kana kuti uza.
Isusu tikutarisira zvakawanda kuchinja magarire vanhu munyika. Handimazwa maya paya madam president vachiti vana vachange vakuenda kuchikoro mahara primary level and maindustry vakatotanga kutoita zvemaindustry zvatotanga isi project yekufungidzira ndekuita sei. Pane zvinhu zvizvi zvakatotangiswa saka vana vedu vangu vasekumabasa vese vakuzowana mabasa vakuzoshanda.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika varashwit Mukundu vati hapana chakaipa kuti mapato ezvematongerwo enyika awande munyika vachiti ndizvo zvinoratidza kuti nyika yakasununguka. Asi vamukundu vati kunyukanyuka kunoita mapato ezvematongerwo enyika kana patarisanwa nesarudzo zvinopa mukana wekuti mapato anopikisa apatsanure mavhoti.
Andone pane chakaipa kuti avo vanofunga kuti vane zvavanogona kupa nyika sevatungamiriri vatange mapato avo vokwikwidzawo. Chazvakaipira ndezvekuti tikatarisa mabatirwa ari kuitwa mapato anopikisa. Kana pakaita basi bato rinopikisa rinoyo chiratidza kuti rinogona kungera kuita simba, tinopedzisira tangwe nezvowe zvowe yatiri kuonai.
Zimbabwe yakatarisana nesarudzo dzemutungamiri wenyika, paramende, pamwe nemakanzuru gore rinouya, uye amai Valerio, avo vati vachatora vanhu vese vachishanda navo, zvisinei nekuti vanga vari kumapato api, vati pachaitwa sarudzo idzi, vachange vaita gadziriro dzakakwana, vachiti bato ravo richakukudza zvigaro zvose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikore.
Mapurisa arova zvakaitisisa nekusunga vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe vanga vachiratidzira nekusafara kwavo nekuwedzerwa kwemari dzechikoro. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vapirwa nezvenyaya iyi. Asi gweta revadzidzi ava, amai Nontokozo Dube Tachiona, vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, vaudza Studio 7 kuti vadzidzi gumi vasungwa uye vaendeswa kuHarare Central Police Station kwavari kupomerwa mhosva dzekutyora mutemo weMopa. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoona nezvemutemo musangano revadzidzi vaBoris Tadiwa Nashe Muguti.
Chaita kuti vadzidzi ava varatidzire nyaya yekukwidzwa kwefees paUniversity of Zimbabwe yakwidzwa kubva pa 19,000 RTGS chinosvitswa iyo pa 50,000 RTGS. Vasungwa vakaendeswa paAvondale Police Station, asi vari kubviswa ikoko vachiunzwa kuHarare Central. Ndasvika ikoko ndine munyori mukuru wesangano redu revadzidzi rezvinhasu vaJoseph Nyamayaro, tikavaona. Asi ndipo pavanzi vari kuendeswa kuHarare Central, saka chaakuno izvozvi kuHarare Central takamirira kuti vasvike.
Ko imiwo sesangano rinomirira vadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU muri kuti kudii nezvaitika izvi?
Isu sesangano rinomirira vadzidzi tinoti kusungwa kwaitwa vadzidzi ava hakutipedzi simba, asi kunototipa simba rakanyanya kuwanda. Nekuti kana tichiona kuti tiri kusevenza nehurumende isingakwanisi kunzwisisa zvichemo zvedu tisina kutirova kana kutimbunyikidza kodzero dzedu, tinoramba tichiwana simba rekuti tirambe tichimirira tichienda mberi tichitaura nhunha dzevadzidzi nezviri kuvanetsa. Izvi hazvisi kuzovhundutsa vadzidzi kuti varege kuramba vachitaura zvinovanetsa. Zvichatodaidza vadzidzi vakanyanya kuwanda kuti vange vachiuya vachirwira kodzero dzavo.
Vanoona nezvemutemo musangano revadzidzi reZINASU vaBoris Tadiwa Nashe Muguti vari paRunare muHarare. Munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika neZuro. Zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvichatanga kupararira muna 2020 vave zviuru zvishanu nemazana mana negumi nevanomwe kana kuti 5,417. Vanhu mazana mana nemakumi mashanu nematanhatu vakabatwa nechirwere ichi neZuro, kusanganisira vana vechikoro makumi mapfumbamwe nevanomwe. Asi kamwe kamando kechirwere ichi kanonzi Omicron Stealth Subvariant BA2 kanonzi kave kupararira zvinotyisa munyika dzemuEurope dzakaita seGermany, Britain, France, Italy uyewo muAmerica. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinonzi dziri kuongorora kamando katsva aka kanonzi kanogona kunetsa kubatwa kana munhu achinge avhenekwa utachiona weCOVID-19. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvirwere zvekutapuriranwa muzvinafundo Jefferson Saungweme vanodzidzisa paUniversity of North Georgia muno muAmerica.
Aya mavariant ticharamba tichimawana. Iko zvino subvariant 2E yeOmicron yatisiya nezvishoma neyanga iriko subvariant 1 BA1. Iyi BA2 iri kuonekwa ichisumuka zvakare muEurope. Iri kutaridza kuti kubva kubviswa kwakaita restrictions ema mask manamba akukwira zvakare.
Tikunzwa kuti vana mazvikokota munyaya dzekutapuriranwa kwezvirwere vari kushamisika chaizvo nezviri kuitwa nekamhando aka. Chii chaizvo chiri kuitika?
Chiri kunyanya kushamisa vana mazvikokota iko zvino ndechekuti makwiriro ari kuita manumbers evanhu vari kubatwa nechirwere chacho checovid pamwe chete nevanhu vari kupinda muzvipatara zviri kuitika nguva imwe chete. Saka zvinogona kuva nyaya yevariant iyoyo, nokuti pari zvino vanhu vekueurope zvikamu zvakawanda zviri over 86% vari vaccinated and vari kuma 67% vamwewo vakaboostiwa, which means vakawana third dose. Saka namba idzi dziri kukwira kueurope inotonge best case scenario kune vanhu variko kuus vanhu vakavaccinatewa vashoma.
Pane dambudziko rei apa?
Saka inogona kutova problem yakakura sezvo vhiki mbiri dzapfuura mamask mandate akabviswa. Maonero angu ndeyekuti vanhu vanofanira kurega kukurumidzisa kubvisa mamask munzvimbo dzakavharika kana nzvimbo dzatingati maindoor spaces kunge masupermarket nemachechi. Zvekare vanhu vakavaccinatewa vasina kuvaccinatewa vanofanira kuvaccinate.
Sei zvakakosha kuti vanhu vabayiwe nhomba?
Nokuti nyaya yevaccination ndiyo biggest protection. Vanhu ukavaccinatewa chero ukabatwa nechirwere ichi unenge wakutobhustiwa. Saka zvinogona kubatsira vanhu zviri nani. Asi nyaya yemavaccine vanhu ngavabayiwa kunyanya vasati vabayiwa. Ukaonawo mavaccine ako maviri pamwe nebooster zvinogona kubatsira, nokuti chirwere ichi chinoramba chichititenderedza musoro. Nokuti each time yatiri kuti tikabvisa mamask manamba anokwira zvakare, and ndo munda wokuti iyoyi iwawo mavariendi aramba achibuda. Asi sezvandakambotaura pekupedzisira, tinotarisira kuti mavariendi iwawawo acharamba achiita milder and milder as more people get exposed to it. Zvokuti pekupedzisira chirwere ichi tichangopedzisira taakurarama nacho semararamiro atinongoita dzirwa refu.
Muzvinafundo Davidson Saungweme vanodzidzisa paUniversity of North Georgia muno muAmerica vari parunare kuJohannesburg, South Africa. Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Kutanga nhasi kusvika musi wa 3 kubvumbi tichange tichikupai chimwe chirongwa cheLive Talk nemusi wemugovera nesvondo kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabielections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tichataura nemi vateereri vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi yemiya dzezvesarudzo nematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa cheLive Talk chatiri kuparura nhasi ichi. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVladimir Zelensky nhasi vataura kuburikidza nevhidhiyo nedare reparamende reCongress remuAmerica, vakakumbira zvombo kuti nyika yavo ikwanise kurwisana neRussia iyo iri kuedza kuipamba. Russia yakatumira mauto ayo kunorwisa Ukraine mavhiki matatu adarika. VaZelensky vakumbira America kuti ibatsire kuti ndege dzehondo dzemuRussia dziri kurwisa nyika yavo dzisabvumizwe kubhururuka. Vakurudzirawo kuti zvirango zvakatemerwa Russia zvisimbaradzwe nekusadyidzana nemakambani enyika iyi ari muAmerica. VaZelensky vativo kurwiswa kwakaitwa America neJapan paPearl Harbor nekubhombwa kwakaitwa America zvakare musi wa11 Gunyana 2001 nevanopfurikidza mwero veAl-Qaeda zvakafanana nezviri kuitwa munyika mavo neRussia. Zvichakadaro muUkraine mange muine zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvanga zvichiita zvidzidzo zvepamusoro. Zvimwe zvizvarwa izvi zvichiri munyika iyi asi zvimwe zvakanopotera kunyika dzakaita sePoland, Romania neMoldova. Zvimwe zvizvarwa izvi zvakadzoka kumusha. Mumwe akadzoka kumusha ndiva Lyson Moyo ava noti vatanga zvekare zvidzidzo vari muZimbabwe vachishandisa dande mutande reInternet, asi vanoti havana chokwadi kuti hondo iyi ichapera rini kuti vadzokere kuchikoro. VaMoyo varikumbira hurumende yeZimbabwe kuti ivabatsire kupedza zvidzidzo zvavo vachitiwo mutengo wedata wekuti vaite zvidzidzo vari muZimbabwe uri kudhura zvakanyanya. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Parizvino totenda hurumende yeZimbabwe naambasada ari kuGMN excellent ambasada Mashinga idzi avakamira-mira vakatibetsera kuedza kukwanisa ndakakwanisa kusvikira kuHungary tikabhadharawo matiketsi edu negovernment saka ndakakwanisa kusvika muZimbabwe last 2 weeks. Parizvino tiri muZimbabwe since kunzvimbo yandaigara kwakusina kuwanikwa kuita hondo kana kurwisana. Achikoro chichiri kuenderera mberi saka parizvino chikoro changu kwandiri kufinisa National Medical University tiri kuita chikoro online saka takatanga kuita chikoro online tiri kudzidza zvakanaka edu since takamboita maonline classes panguva yecovid iko zvino ndo hatichiri kuita maonline classes ecovid butwo zvinhu zviri kutishungurudza vasina mastudents namumastudents in general angari kuukraine ezvekuti hondo ikasazopera toita sei.
Mati makwanisa kutaura here nehurumende pamusoro pezvikumbiro zvamunoti imi muri kuda kubva kwavari?
Takakwanisa kutaurawo negovernment yeZimbabwe that is Ministry of Health neubatanawo semastudents kuti tikwanise kubvisawo chikumbiro chedu kuhealth council Zimbabwe kuti kana zvikwanisika zvichiitika matiintegrate mumayunivhesities ari muno muZimbabwe. Kuno kuZimbabwe tine UZ ne Midland State University saka ndo yatachikumbira kugovernment yeZimbabwe kuti kana zvikodzera kukwanisa kutiisa mumayunivhesiti aya ende chikumbiro chedu chaigiri chikumbiro chiye chekuvafosa kana kuti itai zvino zvamunofanira kuita sandizvo chii tiri kungokumbirawo sevana veZimbabwe kuti tiwanikewo zvokuita because 4 years its years togona kufunga kuti togona kutangidza pasva but kuvabereki zvaichizovaremera nemaschool fees saka ndochikumbiro chatataisa kugovernment yeZimbabwe.
Matima wana mhinduro here kubva kuhurumende?
Pari zvino hatisati tapindugwa because mastudents achina vakawandisa and they maybe pamwe ivo segovernment vachiri kuconsider kuti kana vachizotibvumidza zvinotarisirwa kwatirise mastudents kuti vatipinde mayunivhesiti aya ndezvipi asi tine tarisiro chaiyo kuti havachatifungawo semufungiro wavakangotiita kuti tiri kuukraine avotipinza mumayunivhesiti aya. Isu semastudents tinenge tiri kuvapromisa kuti kuchinge kunzi tapinda mumayunivhesiti tichashanda nesimba nekuti since government yakatibetserawo tarisiro yedu ndeyekuti tibetserewo Zimbabwe senyika.
Avo vanga vari vaLaison Moyo, chizvarwa cheZimbabwe chakatiza hondo kuUkraine, vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare mukwekwe. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa svondo rinouya kuenda kuEurope kunozeya nyaya yemamiriro akaita zvinhu muUkraine nevamwe vatungamiri venyika dziri mugungano reNATO. Russia yave nemavhiki matatu ichirwisa Ukraine. VaBiden vari kutarisirwa kuenda kumuzinda weNATO kuBelgium kunoziya kuti vangabatsire sei Ukraine nedzimwe nyika dziri mubatanidzwa weNATO. America inoti Russia yakaedza kukumbira rubatsiro kubva kuChina. Cameroon inoti ichavaka zvipatara zvose zvakaparadzwa nechikwata chinopfurikidza mwero cheBoko Haram pedyo nemuganhu wenyika iyi neNigeria. Hurumende yeCameroon inoti zvipatara izvi zvakakosha kune vakapona mukurwiswa nechikwata ichi uye kune vaimbenge vari nhengo dzechikwata ichi vakatendeuka. Zvipatara zvinosvika 35 zvakaparadzwa neBoko Haram munzvimbo iyi. Cameroon inoti varwi vakawanda vakatanga kubuda muchikwata ichi mushure mekunge mukuru wacho Abubakar Shekau anzi ainge aurayiwa. United Nations inoti hondo yakakonzerwa neBoko Haram yasiya vanhu zviuru 350 vafa uye vamwe vanhu mamiriyoni 2 muNigeria, Cameroon, Chad neNiger vaenda muupoteri. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reDallas mudunhu reTexas muno muAmerica chinoita mitambo yenyambo Alfred Kainga chosimudza mureza wenyika mushure mekuita mutambo wacho mumuzinda wemitambo unozivikanwa pasi rose weApollo Theatre uri muNew York mukutanga kwemwedzi uno. Kainga aive mumwe wechikwata chevanhu vatatu vekuAfrica vakatandadza vanhu muApollo Theatre chaisanganisira Aktunde Masela Onyango na Yodole Travis. Nekuda kwekukanda nyambo dzaidambura mbabvu nekusetsa, varongi vemitambo pamuzinda uyu vakamukoka zvakare kuti adzoke mwedzi unouya. Apollo Theatre ine nhoroondo huru kwazvo munyaya dzemitambo yakasiyana-siyana, uye vatambi vane mukurumbira pasi rose vakawanda vavo vakatandadza vanhu imomo. Kainga akazvarirwa mumusha weMbare muHarare, umwe akatanga zvekusetsa vanhu achiri mudiki kwazvo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemirwe Studio 7 aita hurukuro naKainga.
Takava nemukana wekuenda kuApollo Theatre kuNew York, New York City. Vakandishedza ikoko mushure mekunge ndaonekwa ne one of the producers weDef Comedy Jam, inova iyo a legendary show yestand-up comedy muno muAmerica. So one of the producers, yanonzi Bob Sumner, akandiona akati aroda kuti ndive ndichiperforma ikoko, yakanga iri Africa Heritage Week. Saka takanga tiri ba comedians 3 akashedzwa, and paakandikoka akati ndiwo changa uri headliner. Saka ndokuwana kwandakaita show iyoyo.
Mataura imi kuti yakanga iri Africa Heritage Week, yakamira sei Africa Heritage Week? Mungaitsanangura here?
It was a week ya vakanga vachicelebrate kupembera Africa ne zvese zvinoitika muAfrica ne vese vari mudiaspora. So vakanga vachida kurepresenta kuti varatidze kuti pane macomedians abva kuAfrica or ari muno muAmerica, akabarwa kuAfrica ari muno muAmerica, ari kusumudzira field yecomedy. Saka ndo kuwana mukana kwandakaita kuti tive ikoko.
Saka makanzwa sei mukoma Kainga kuwana mukana iwoyo?
Chakava chinhu chakandishamisa kuti ndakapiwa mukana iwowo. Ndakanzwa kufara kuti ndasumudzirawo nyika yedu yeZimbabwe kuti pawanikowo munhu ari kuita comedy palevel iyoyo. Vakatigamuchira zvakanaka stereki. Pakapera mutambo wacho vakati aiwa uyu mukoma nauyu ngaadzoke. Saka vakandishedza kuti ndidzoke ko April 2nd ndinenge ndiriko kuApollo futi ndichiita mashow edu ecomedy yawo.
Mava nenguva yakareba zvakadii muchiita zvemitambo inotsetsa vanhu iyi?
Ini ndava ne 15 years ndichiita comedy muno muAmerica. Actually yatopfuura yato ku 17 years. Kana kuti dzamu 2022 zve. Saka yato 17 years ndichiita comedy muno muAmerica. So ndafamba naro bhora iro riri kwenguva yakati kuti. So kungowanikwa uchishanda nevakuru vacho vecomedy zvinhu zvinofadza.
Vateereri vangada kuziva kuti mukoma Alfred Kainga vakamira sei?
Ini ndiri mukomana akabarwa kuHarare kuMbare. Ndokwandakakurira ndichirerwa namai nana mbuya nasekuru nemhuri yese yekwamuzambindo kuno vakandokarerwa ndokumba kwaana amai vangu kwemadzisekuru vangu. Saka ndakurira muMbare ndikadzidza kuchitsere primary ndikazokurawo ndikaenda kuPrince Edward School for high school. Saka ndakanga ndiri mukomana wesasika kuzi kana wakakurira muMbare waifanira kunge uri wezvibhakera kana wechitsotsi kana webhora kana wekutaurisa. Saka isu takawanikwa tiri kudandara rekutaurisa, ndokwatakanga tiri tichingosekesa vanhu. So tatiri vemorari.
Mune vari kusimukirawo here mune zvemitambo yenyei vamuri kushandawo navo kana kubatsira kuZimbabwe?
Ndabatana nevamwewo vadiki vari kusumuko vekuZimbabwe vandobatsiranawo navo. Vanenge vachimbondibatawo kana pamafoni vachibvunza kuti pakadai todii, pakadai todii. Ndine vamwe vaviri vatoyambuka kuno uku neumwe ari kuuya manje vandikukwanisa kubatsira kuti auye kuno kuti asimudzirewo mutambo wake wecomedy. Ndezvekubatsirana. Saka chisi chinhu changu chekuti ndingati comedy ndeyangu chete. Aiwa hazviiti nekuti market yacho yakatokurisa.
Chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reDallas mudunhu reTexas muno muAmerica chinoita mitambo yenyambo Alfred Kainga chiri parunare kuDallas kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tabva tashuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemfaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina ntungamiri Nkombo muchinzwa nhaudze kusindebele.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, silamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 16 kumbimbitho 2022 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Umntwana wesikolo kathethi sikhuluma nje abaningi abantwana bamasivil servants. Okusho ukuthi isalari yomzali yona ngokwayo ayikwanisi ukubhatala ischool fees.
Ubotshwe abafundi be-University of Zimbabwe abalitshumi namuhla ngemva kokutshengisela besola leli lokitshi ngokukhuphula imbadalo yemfundo ngokuphindwe kabili.
Lapho esincintisa khona, hayi thina sibona sinqobile. Okuseleyo nje ukuthi silungiselele ukuthi sicelebrate unqoba kwethu.
Sokusele insuku eziyisishiyagalolunye kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho lwama-by elections. Amabandla atshiyeneyo athi akala kuthandabuza ukuthi azanqoba. Kulo mnini bhizimusi wesifazana odabuka eWange osungule ibandla lezombusazwe namuhla elibizwa ngokuthi yi-United Zimbabwe Alliance. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ubotshwe abafundi be-University of Zimbabwe abalitshumi namuhla ngemva kokutshengisela besola leli lokitshi ngokukhuphula imbadalo yemfundo ngokuphindwe kabili. Ngalintambama abasolwa bebevalelwe eHarare Central Police Station. Amagqwetha enhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights ebephakathi kwemizamo yokuthi bakhululwe. Abafundi laba batshengisele besola ukukhwezwa kwempatalo yemfundo isuka kunkulungwane ezingamatshumi amathathu 30,000 isiya kubo 90,000 Zimbabwe dollars. Sixoxele umkhokheli wenhlanganiso emela abafundi iZinasu umnumzana Benoni Ncube yena osoleka kakhulu ukubotshwa kwabanye bakhe.
Sizabhala incwadi kathathu sazihambisa kibo in-person kathathu. Sasifana sabangakakhwezi ukuthi nxa lingakhumbula ukukhweza lingafiki kwintengo lezi ezinje ezinje. Nxa licabanga ukukhweza qalani liconsulte ama-students, but sibone sokukhwelile abaphenduli. Abaphenduli labo yindlela efana nalabo abezikolo ababaphenduli, so sigcina sesidingindlela zokuthi baphendule.
Ungasilandisela nje indubo elibhekane lazo njengabafundi emakolishini lapha.
Umntwana wesikolo kathesi sikhuluma nje abaningi abantwana bamasivil servants. Okusho ukuthi isalari yomzali yona ngokwayo ayikwanisi ukubhadala ischool fees. So kusho ukuthi ebantwaneni bonke libabonayo la besiya esikolo bonke balenye into abayenzayo eceleni ekwenza benelise ukubhadala ischool fees. Ingaba yikuthengisa kumbe ikhonokho izigqoko kumbe ikudla, but kule nto abayenzayo eceleni. But isiphinde sithole nzima ngoba lapho esihlala khona izikole ziyathatha bonke abantwana but bengagwani kuma-halls of residence. Kugcine sesiyarenta phansi. Umntwana ugcine sebhadala lo renta abafika ku-$100 per month. Ngapha elabo school fees esifunekayo kumele adinge labo grocery. Sikhuluma abantu abadla ama 1 meal a day if they are lucky. Sikhuluma ngama classes esaqala abantu bangabe ngamakhulu amabili khathesi sekubo 80 in 3 years abaeuma. Amankazana athatha advantage laba obaba balezimali ngoba bebathatha bebenzisa abakufunayo bebathembisa ukuthi bazabancedisa esikolo. izinto besihlangana nazo kakhulu abafana sebenza izidakamizwa ngoba akuphileki nje umuntu okhona engazi ukuthi pho kusasa ngizakudlani pho ngizakuqeda yini leso sikolo izinto besihlangana nazo kakhulu njengama-student kuma-learning institutions.
Abogatsha lwezemfundo labe college le-UZ ungathanda ukuthini kubo alubana belalele?
Thina njengabantwana sihlonipha siyabahlonipha iposition abalayo njengabanikazi besikolo njalo sisitshela ngabazali kungakho-ke si-explicit ukuthi labo banga-understand ukuthi sikhuluma njengabantwana nase sithi i-school fees sikhwelile izethu sitsho ukuthi asikwanisi ukuthi sibhadale and indlela e-best yokuphendula such an issue yikuthi bakhangele ama-figures lawa bawa-revise bawalungisise not ukuthi ubize abantu abazabuya bezobopha abantu ababutshelayo ukuthi imali yokuthi ibhadale iningi ngoba i-CT i-affect la abalitshumi kuphela ababotshiwe hhayi i-affecta ama-thousands onke asayuzethu okusho ukuthi kusasa abazavuka futhi bekhona laphambi kwasasa abazavuka futhi bekhona as long as bangazange balungise ama-numbers lawana sizabe lokhu esiphenduka ngoba asivi but asisenelisi ukufunda.
Umnumzana Benon Ncube ngumkhokheli wenhlanganiso emela abafundi bemakolishini izinasu. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Ponyathi utshele iStudio 7 ukuthi ubengakatshelwa lutho ngalolu daba. Kusenjalo owake waba ngumeya weHarare njalo oncintisa kukhetho lokudinga ukhansila kakwa-27 elilunga le-Citizens Coalition for Change umnumzana Herbert Gomba umiswe enkantolo namuhla esetheswa amacala okwephula umthetho wezokhetho we-Electoral Act. Abachuchisi batshele umthethwandaba ukuthi ngesikhathi uGomba encintisa ukuba ngukhansila kukhetho luka-2018 wabhalisa ukuthi wayehlala endlini yabazali bakhe yena engahlali khona. Bathi wabhalisa njalo abantu abavotayo abalitshumi lambili i-12 ukuthi bahlala kuleyo ndlu khona kungayisilo qiniso. Amagqwetha kaGomba acele inkantolo ukuthi imkhulule ngesibambiso sebheyili njalo isinqumo lesi siza kwethulwa kusasa. Sokusele amalanga ayisishiyagalolunye kuphela 9 ukuthi kuqhutshwe ukhetho lwama-by-elections mhlaka-26 ngomgqibelo weviki ezayo. Amabandla ezombusazwe akhangelelwe ukugqiba imikhankaso yawo ngalimpelasonto kusiya ekuqaleni kweviki ezayo lapho azazama okokugcina ukuhuga abantu ukuthi bawavotele. Sixoxele sikhulumeli sezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu.
Lapho esincintisa khona hayi thina sibona sinqobile okuseleyo nje ukuthi silungiselele ukuthi celebrate unqoba kwethu especially kuma constituency abo aphezulu lawa owe parliament lapho sincintisa khona ku council zikhona indawana ezintathu kumbe singathi maybe ezine lapho esazi khona ukuthi siyanqoba njalo so hayi thina sesizilungiselele sibili ukuthi sivule la mambodlela ya champagne by next week le elandelayo siyabe sokuvelele sobala ukuthi sinqobile njengozakho.
Nxa bekhona Ndlovu abangakabi leqiniso lokuthi bazavotela liphi ibandla kanye lalabo mhlawumbe asebesitshela ukuthi bazavotela amanye amabandla mbiko bani ongathanda ukuwufikisa kubo?
Kule nhlobo eziningi eze-devolution of power eyiyo esimi ngayo thina njengozaphu uhlobo lwethu olwe-devolution of power akusiyilo lolu hlobo olukhona kusisekelo sombuso welizwe khathesi babuya bathela amanzi amaningi uhlobo lwe-devolution olwethu uhlobo lwe-devolution yilolo esikhangelele ukuthi uZulu azibuse ngokugcweleyo njalo ukuthi umnotho usendaweni ubenefite abantu baleso sigaba. So nxa kuthi abantu bafuna ukuthi kuvezeke lokho, sibacela ukuthi bavotele uzaphu. Okwesibili njalo okumqoka lakho ikuthi abantu abananzelele ukuthi labe sincintisana labo bebevele bephethe, kodwa ke isimo sezindaweni lapha abaphethe khona akula nguquko, abantu belokho behlupheka and it's getting worse. Sesisithi khona laba abahleli FNC ni mhlawumbe lalaba kade becabanga ukuthi bangavotela lawo mabandla abephethe, thina njengozaphu siyazinikela kubo ukuthi bekhethe thina basinike ithuba, ngoba bayazi ukuthi lapha kade siphethe khona from 1980 to 1985 kumakhawunsela obulawayo bemuhle enxomeka.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu. Amanye amabandla aqoqela elezanu PF, EMDCT kanye le Citizens Coalition for Change lawo aza kwenza imihlangano labasekeli bawo endaweni ezitshiyeneyo ngempelasonto. Kodwa ibandla le-TRCC lithi amapolisa akhanya engafuni ukupha umholi walo umnumzana Nelson Chamisa imvumo yokukhankasa emaSwingo ngesonto. Ulomnini bhizimusi wewange osungule ibandla lezombusazwe namuhla elibizwa ngokuthi yi-United Zimbabwe Alliance. Unkosikazi Elizabeth Valerio utshele intathelizindaba eHarare ukuthi bafuna amazwe omhlaba athathe amanyathelo ukuze leZimbabwe liqhube ukhetho olukhululekileyo. Uthe ibandla lakhe lincintisa kuma-by-elections endaweni ezifana leKwazana East, Harare East, Mbizo kanye laseKwekwe Central. Unkosikazi Valerio ulenkampani ebona ngenyamazana zenhle. Umongameli wakwele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky uthi elemelika kumele libambisane lamazwe omanyano we-North Atlantic Treaty Organization i-NATO bancedise ukuvimba ele-Russia lingahlaseli endaweni ezilabantu abangahlomanga elizweni lakhe. UGibbs Dube uyalandisa.
UZelensky owethule umbiko lo namhla ekhuluma kudala leCongress lakweMelika esebenzisa kule mbo okuxhumana uthi ucela njalo izikhali lokunye okokuvikela ilizwe lakhe elihlaselwa ngamandla neleRussia. Uthi eleRussia libhomba ngamandla emadolobheni akuqela eleKiev, Mariupol, Irpin lamanye.
Russian troops have already fired nearly 1,000 missiles at Ukraine. Countless bombs. They use drones to kill us with precision. This is a terror that Europe has not seen for 80 years, and we are asking for a reply, for an answer to this terror from the whole world. Is this a lot to ask for? To create a no-fly zone?
Ibutho lakwele Russia selisebenzise amabhomba edlula inkulungwane kwele Ukraine. Libhomba abantu santando. Lokhu akuzange kwenzakale emhlabeni wonke jikelele. Kambe singabe sicela ukwedlula sisa amalawulo na nxa sisithi kumele kuvinjwe emkhathini kwele Ukraine kube lalokho okuthiwa yi-no-fly zone.
Russia would not be able to terrorize our free cities. You know how much depends on the battlefield, on the ability to use aircraft, powerful, strong air aviation to protect our people, our freedom, our land, aircraft that can help Ukraine.
Nxa usehlula sicela izikhali zokuvikela uZulu lezindizamtshina zokuthi sihlasele lathi. Ngiyacela kakhulu.
I have a dream. These words are known to each of you today. I can say I have a need.
Incwethi kwezombusazwe umnumzana Joyce Ngwenya uthi kunzima ukuba elemelika lomanyana weNATO benze okufunwa nguZelensky.
Umongameli weUkraine, inkulumo zakhe le-US Congress idale likhulu nxa liqondane lokuthi iAmerika kumbe amabutho eNATO afake imikhonto emkhathini kumbe singathi ngesikhiwa i-no-flying zone. Angikholwa ukuthi amalunga e-Congress azavuma ngoba kuyabe sekusithuthi vele sekufike isikhathi sokuthi amabutho e-America namabutho e-Russia bexabane belwe emkhathini.
Ungenja uthi kumele amazwe la akhulumisana ngokwenzakala kwele Ukraine okulabantu abedlula izigidi ezintathu 3 million asebebalekile kulelo lizwe baphephela kwamanye amazwe.
Yizo ezanceda ukuthi engcenye kube lokugasa kwekuthunjwa kodwa njengomahlala sithi ukuthi uPutin vele uthembe khonoko ukuthi uzathumba i-Ukraine.
Umnumzana Ngabuto Mabhena unobhala jikelele webandla le-Zimbabwe Communist Party uthi kukhanya ngani uZelensky usethule nzima.
Into yokuqala yokuthi bokungamelanga vele kuyiwe empini phakathi kweRussia le-Ukraine kodwa ngoba uhulumene we-Ukraine ekhokhelwa ngupresident wabo wayala ukulalela izixwayiso wavumela ukuthi izwe lesemelika lifake ama-military base wayecabanga ukuthi i-America le-NATO bazomalaye empini le-Russia sekhona ukunanzelela khathesi ukuthi angeke bamelaye yikho ke esezama elokhu ecela ukuthi kube lama no-fly zones.
Elemelika laphakela umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin izithezo zenoto kulandela ukuhlasela kwakhe ele Ukraine. UPutin laye uthi usefakele umongameli Joseph Biden izithezo zenoto. Okwamanje uBiden kukhangelelwe ukuba uzanika ele Ukraine izigidi ezingamakhulu ayisithiyangalombili zamadola 800 million US dollars yokuthenga izikhali zokulisana lele Russia. Ngimele iStudio 7 ngise Maryland ngingoGibbs Dube.
Kulayifdoku lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Esigabeni sesizalwane seZimbabwe esihlala kwamanye amazwe liviki, uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxa lomnumzana Cecil Spanda odabuka eMzingwane ohlala ePennsylvania khonapha eMelika. Ngenxa yokuthi kazange akhohlwe imvelaphi yakhe, uSpanda wakhe isikolo sesekendari eMzingwane lapho akhulele khona.
Indawo lapho esakha khona isikolo indawo lapho engakhulela khona eMzingwane emaphandleni emangakhulu azalele eChallenge. Sasihamba umango odlula amakhilomitha ngu-10 sisiya esikolo siphinde sitendiwe futhi amakhilomitha njalo. So lami ngithe sengithole nje okungamasenti okuncane ngase ngibona kungaba umbono omuhle ukuthi ngincedise abantu abami ukuthi bona bengadluli ekunzimeni obunjengalobo engadlula kibo mina. Yes.
Akusichaziseli imbali yakho usuka khona le uzube lapha esemelini.
Ngakhulela eChallenge ngihamba kufanele isikole ngangena kithi kodwa eMzinyathini High School ngafunda khona ngale uform 4 kwakungela form 6 khona eMzinyathini so sokubhalenya kuform 6. Ngase ngihamba ke siya kobulawayo ngisadinga indawo ka-form 6 noma nje abangakithi sasingekandlu yokuhlala but hayi ngayithola indawo ngacathisa ikhanda kwabanye khonapho kuma-one room sesengiqeda form 6 nami ngase ngithola indawo lapho ecollege enkulu i-last sengafunda khona ngaqeda ngo-2006 ngithe ngiqeda khonapho 2006 azange ngihlale nje isikhathi ngathola elinye ithuba lokuthi ngibuye lapho e-America ngo-2007 sengibe lapho e-America kususela ngo-2007.
Wafundela umsebenzi bani?
Elasi ngafunda ukuthiwa i-media studies.
Lo mcabango wokwakha isikolo waba ngowakho wedwa kumbe wakwenza labanye?
Umbono waba ngowami ngase ngufaka-ke ebandla ukuthi nanti phupho engilalo oqala ngahamba kuzakhamizi abantu bakithi engikhulele kibo ngazitshela ke izakhamizi ukuthi hayi nanti phupho engilalo zalamukela lelo phupho ngenjabulo yizo ke izenza kwaba positive ngoba lazo zathi hayi ilendi nansi itshebetshebe nansi lathi okunye sikwanisa ukwenza ngamandla ethu siyakwenza mina ngase ngikwenza lapha ukuthi ngidingeke imali yezinto ezingatholakaliyo ekhaya uthenga into njengesamende so yes kwakudingeka ukuthi ngitshone esikhwameni but kukhona abanye abaphumayo bangincedisa kuthiwa ngama-donations phosele okuncane abanye ekhaya abanye umuntu abuye lesamende lokho esiludinga futhi uncedo nxa ufuna ukuthi umuntu esincedise ngokuncane siyakwamukela ngoba isikolo ngesabantu isikolo ngesuthi abantwana baphumelele
isikolo lesi ngese-primary kumbe ngi-secondary
isikolo yi-secondary
senakhile okungakanani ukuthi abantwana sebeqalisile isikolo lonyaka.
Yes, isikolo sivuliwe kathi sivule isikolo ngo-14 February, isikolo for Monday kuvula labo bavulile so kulabo for Monday kuphela abangu-40 abaqalisilayo wonke bongu-40 ngabakhona apha esigabeni wonke umuntu wakhona ngabakhona apha esigabeni akulwa omunye ophela kwenye indawo.
Liqoqani ukuthi size sifike ku-form 4 kumbe ku-form 6?
Iphupho yokuthi kube kuqansa kwe-form 6 kuze kuyefika lapho ugcina khona umbe ngayo futhi uNkulunkulu lokho esiphila kuze kuye phezulu kwabe ugcina kwi-university ngokucela ngayo but iphupho yokuthi kulokho kuqhubeka siba yisikolo esisiza abantu bakithi ngayo yonke indlela i-education yale i-academic nama-vocational lazo zonke nje izinto ezinga-empower abantu bakithi.
Kulezakhiwo ezingaki esezimile khathesi?
Khathesi kulamaklasi angu-2 yamabhulokhu la abele 222 asefulele aselungele ukuthi abantwana bafundele kiwo then ikhona enye ibhulokhu AS3 yona siphelile yasilindele ukuthi ifulele asikayifuleli and then ikhona-ke indlu enkulu eyamatitsha lezambuzi kule sikotsho esesola lesisikotsha manje ngesola le tanka yakhona but lokhu esisakha kathesi kulezinye izindlu ezakhiwayo so kwakha kungaphela
kho-ke lokho lusaludinga uncedo.
Kathesi kungcedo esilufuna kathesi izinto ezingancedisa ukuthi abantwana laba bakwanise ukufunda ngendlela eyesimanjemanje ezinjengamakhompyutha kakhulu ukuthi baxwanise ukuthola amabhuku ama-textbooks bathenga amatraweli konke ngoba abantwana laba basuke ezimulini lapho imali yabe nganile ithwana so nxa umntwana akhona sithi wena ngicela ube uthenga wakho amabhuku kuba lobunzima obukhulu.
Abangathanda ukuthi bancedise kuhlelo lolu bangakuthinta njani?
Abangathanda ukuthi bancedise lapha inamba ethi yona +1 1267 992 7597.
Alicabanganga ukuthi lifake lani ku-social media ukuze lienelise ukufinyelela abantu abaningi?
Khona i-group ku-social media okuthiwa yimlomotsha MLOMOTSHA group yesikolo ekhona ku-Facebook. Khona futhi i-website esisebenzisayo okuthiwa yinehemiahgeneration.org ihlanganiso ekhona lapho eyiyo ekwanisa ukuthi yamukele izipho eziyabe zivele ebantwini abajiyeneyo especially abasemazweni okuthiwa yinehemiah sikunehemiah webhayibhilini nehemiahgeneration.org.
Umnumzana Cecil Spanda isizalwane seZimbabwe esihlala ePennsylvania khonapha eMelika. Amazwe afika phose amakhulu amabili 190 aqoqela eZimbabwe asembukisweni omkhulu owe 2020 World Expo eDubai kwele United Arab Emirates. Umbukiso lo wawumisiwe ngabaqondisi bawo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Abohlangothi lukahulumende olubona ngokwethekelelwa kwelizwe olweZimbabwe Tourism Authority, abaqondisi bamankampani abadabuka eZimbabwe lakwamanye amazwe bakhona kulumbukiso njalo babukisa impahla etshiyeneyo. Kubika u-Ezra Chisaspanda.
Ngomvulo kwenziwe umcimbi omkhulu kulumbukiso kulusuku olwabekwa ngabe Dubai 2020 Expo abalibiza Zimbabwe National Day, lapho elweZimbabwe belinikezwe ithuba lokuthi libukise njalo libonise umhlaba ngelikwenzayo kwezomculo, imigido lezamasiko. Konke lokho bekuyinjongo yokukhanga ezethekele ukuthi zibuye eZimbabwe. umnumzana Chief Koti, umkhonzisi Zimbabwe Tourism Authority, othathisa kabanzi ngethuba 2020 Expo Zimbabwe National Day.
Namhlanje bekulilanga lokuthakazelela ilizwe laseZimbabwe e-Expo. Kuhambe umongameli welizwe ekade xhaswe nabaphathi intambo ababona ngengatsha ezehlukeneyo elizweni laseZimbabwe. Kube lo mdlalo omkhulu kakhulu okade unanzelela uthakazelela njalo ilanga lalamhlaleli ekade libekiwe ku-Expo ukuthi lilanga leZimbabwe. Sizabe siqhubekela phambili ukukhwabithekisa izethekelo ukuthi zibuye kuleli lizwe laseZimbabwe.
Umnumzana Nicholas Moyo, umqondisi we-National Arts Council of Zimbabwe, okuyinhlanganiso ebona ngezabaculi nezemidlalo yokulingisa lokunye, yena ke uchaza ngokuthi eZimbabwe belidingani lapho.
Abanelisa ukubuya bezo-investa eZimbabwe. Enye into emangalisayo kakhulu indaba zezemidlalo lezamasiko. Sibona lapha ezamasiko zizwe ziqala kakhulu kuzone 1 nxa ungena kupavilion yeZimbabwe kukhulunywa ngokuthi esilakho eZimbabwe kuyini, imigido yethu iminjani, amaqembu ayenza kuhle manjani, mangaki, wapi.
Abaculi beZimbabwe omoya uthi bathaye kwazwakala kulumbukiso.
Art yethu ikwelinye ibanga, njalo amagroupu la amalutshwane abuyileyo abuye ayisebenzisa lendawo kakhulu ukuze bathole eminye imisebenzi. Sikhangelela ukuthi ngemva kwalokho okwenzakalayo lapha sibe sesikwazi ukuthi imisebenzi etholakeleyo kwezemidlalo ingaba mkhulu kangakanani.
Ngaphandle kukatapreza ojabulise abantu kulindawo, umculi oloduma kobulawayo uSiyanda Ndebele unikeze uZulu ukudla kwamehlo lendlebe. Yena ke manje uthi usuthisekile ngohambo lwakhe eDubai.
Siyaziqhenya ngoba siliphakamisile iflag laseZimbabwe. Wonke umuntu ukhuluma ngezintombi zomqangala, osisi abatshaya ingungu, osisi abagidi imchongo, isichikichi indlamu. Ngiyabonga kakhulu iZimbabwe ngokusekela okungaka, lokusinika iplatform le yokuthi sihambe siyesukumisa iZimbabwe, lokuthi abantu bazi ukuthi kunengi abangakuthola ngaseZimbabwe.
Iqembu lezomdabu eligoqela abaculi bakobulawayo abathiyene abaziwa ngokuthi i-Songs of Lozi K bathaye kwazakala uZulu lapho wasala icela umphehlo. Umnumzana Simon Mambazo umqondisi waleli qembu.
Besiperforma sitshengisa inkokheli zaseZimbabwe ngenxa yokubana bekulilanga ukuthiwa iZimbabwe National Day. Ayikuhambe kuhle abantu basithakazelele umdlalo lo othi Songs of Queen Lozi K. Uyabonisa ukubana sikhulisa amagama enkokeli ezadlulayo, Lozi K, oleBhengula, abantu abaningi asisibakhohliwe, oJoshua Womqabuko Nkomo, bonke abakhokheli abenza iZimbabwe yaba yilokhu eyikho.
ELeZimbabwe lenzile konke okumele likwenzeke kulumbukiso, lizama ngamandla wonke ukuthi amanye amazwe azotshala imali elizweni ukuvula amabhizinisi kanye lokukhanga ezethekele ukuba zibuye ngobuningi. Umbuzo yikuthi kambe lumbukiso weDubai uzanceda ukuthuthukisa ezomnotho weZimbabwe na? Isikhathi yiso sizakutsho. Ngimele Studio 7, igama lami Ezra Jesus Band.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 naku 15460 kHz ku shortwave.
Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubotshwe abafundi be-University of Zimbabwe abalitshumi namuhla ngemva kokutshengisela besola leli kolishi ngokukhuphula imbhadalo yemfundo isuka kubo 30,000 Zimbabwe dollars isiya kubo 90,000 dollars. Sokusele insuku eziyisishiyagalolunye kuphela ukuthi kuqhutshwe ukhetho lwama-by-elections. Kulomnini bhizimusi wewange osungule ibandla lezombusazwe namuhla elibizwa ngokuthi yi-United Zimbabwe Alliance. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Asibeni sonke kweza kusihlwa njalo kusasa. Yimi uNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.